Mudhorobha reMasvingo, malumawadha akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipembera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadha azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muwadhi mavo zvanamirwa pano zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne22 ne12. Asi tachiita zvonzomba medu, takuchibatana pasi pamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo, tobatana toita chinhu chimwe chete kusimudzire wadhi yedu. Shungu dzedu ndidzokugadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichisimudzira madevelopments ese atange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, mvonga mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. Kuchired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura 10 vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vange vandishindisapota vose vakashayikwa maregistri mavhotasiro emasels. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kandi ndo zvaiva paground, like munhu anonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yechireg west and we complained hapana akada kuti varamba vachingoti election ngaindre aringoita ari wanta. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary wedu vaidi Munangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinadzo kuno kuchiredzi west. Kana ivo vaita vhidhiki yavo vakapa decision yavo ndiyatinotoido yatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa anyone unenge achionekwa kuti is a supporter weimwe kandidate siriyo yaibiswa. So it was like kuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasinga musapoti vese vakabisa from their view voters row including isma sitting kan mananganji makandidates acho takabisa kuma voters row. Saka unoenda kuelection yekuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura 10 varatidzira mudhorobha reChiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusika vanhu vakange vomhanya mujawo uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekudzaka central neeast, vatsigiri veZANU-PF varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita evavaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East, sarudzo dzazoenderera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Betha Chikwama navaMatthias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga paBhasira mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 muGutu East, vanhamota Garirofa vakarohwa navaKenneth Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidzana baba munini vavo vaMartin Jongwe. VaTagarirofa vakamhangara nyaya iyi paBhasira Police Station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro, vatungamiri vesarudzo dzeZANU-PF Masvingo vati vachadaidzira vakuzabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.